Kanzuru yeHarare iri kuita mushandira pamwe nekambani yeConsortio International kuvaka musika nezvitoro pasi pechirongwa ichi chavanoti Shawasha Center, uye chirongwa ichi chichadya mamiriyoni makumi mana emadhora. Kuparurwa kwechirongwa kwange kuchifanira kutangana 10 mangwanani, asi kwamiswa mushure mokunge vamatinyanya nenhengo dzeZANU PF vavhiringidzana nevakuru vekanzuru avo vange vachitungamirirwa nemunyori mukuru wekanzuru vatendai mahachi. Vamatinyanya nevamwe vavo vapopotedzana navamahachi vachivaudza kuti vange vasingadi varungu pamwe nemakanzuro aMDC Mumbare. Kukakavadzana uku kwaenderera mberi kwemaminitsi anodarika makumi matatu, izvo zvazoita kuti vamahachi vaudze vanhu vange vaungana kuti chirongwa ichi chamiswa. Kurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, avo vange vachifanira kuzoparura chirongwa ichi, havana kuzouya mushure menyonganyonga iyi. Vamatinyanya vaudza nhengo dzebato ravo kuti vafara nekumiswa kwechirongwa ichi.
Kana ndichiti kutonga vanhu ava ndovanotonga, handisi ini. Ndakungokuwaiswawo pamusoro titese tiandokwadira. Saka purogiramu yedu tichazounganidzana, iye zvava hazvisina chii purogiramu iriko ndozaitidzokera kwena.
Mushure mezvo, vamatinyanya nevamwe vavo vabva vatanga kutandanisa vanhu vange vaungana. Vanhu ava vanga vachisanganisira vamiriri vekambani yeConsortio International, iyo iri kuunza mari yekuvaka musika nezvitoro paShawasha Center. Pange paine vamiriri kubva kumizinda yenyika dzakaita seIran muZimbabwe, uko kunobva vamwe varidzi vekambani yeConsortio International iri kushanda nekanzuru muchirongwa ichi. Mutevedzeri wameya vaThomas Muzuva vati havasi kuzochityidzirwa nakanzuro mumwe chete, uye vati chirongwa ichi chichaenderera mberi zvisinei kuti veZANU PF vanozvida here kana kuti kwete.
Tinoda kuvaka nyika zvokuti one single kanzera anoti hapavakwe, then tichaona kuti vachombo pavanenge vachiti vada kuti nyika ivakwe vari kurevesa here kana kuti havasi kurevesa. Tichaona nekubudirira kweprojekti iyoyi kuti vanenge vachireva here nemwoyo wese kuti nyika yoda kuvakwa.
Vamuzuva vati zvaitwa kumbare hazvienderani nezvinotaurwa nehurumende yeZANU PF, uye zvinonyadzisa kana mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Aya mainvestor abva kufar east kakwavanoti luku east policy, havana kubva kueurope, ndokuluku east kwavakuvarova manje. So kana luku east yakurohwa, tichaona kuti vamugabe vanoramba vakanyarara here kana kuti vachombo vacharamba vakanyarara vanhu vachirova luku east. Yes, booked the mayor right now and has booked the minister, amanya kwaminister, akanzwa kuti minister is at the university, amanya kwese kumaofices egovernment because is embarrassed. Hachisina anondomubatsira because running around the whole city.
Vamiriri veConsortio varamba kutaura nesu asi vashatirwa zvikuru zvekuti vazivisa kuti vanogona kubuda muchirongwa ichi. Mutungamiriri wesangano reZimbabwe Indigenous Economic Empowerment Organization vaPaddington Japa Japa vashora zvaitika kumbare nhasi.
Nguva yekuita zvepolitics ngaichipfuura, haisisiri nguva yepolitics. Tiri kutambura tese, tine nzara, tiri kushupika, asi vanhu vane nguva yekudzinga, vanhu vane nguva yane mari zvakadai. So zvinonzwisa tsitsi nekuti zvinhu zvakadai zvinoita kuti nyika tirambe tiri varombo. Saka tiri kuti isusu kana paine vanhu vanenge vachida kutibatsira, aiwa tokumbira hurumende yedu ichengetedze vanhu.
Vazhinji vatataurwa navo vakaita sevamwe amai vati vanonzi amai Mufari, avo vanogara mumbare mekare, vanoti vanofarira chirongwa ichi chose vachiti pari zvino nzvimbo dzavanoshandira hadziite, uye vanoswera vachishungurudzwa nemapurisa.
Kana vachitisirwo matoilets, kana vachitisirwo security yakanakawo, kuti tiwanepo kushandira pakachipa, zvinhu zve zvakanaka chaizvo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti zvaitwa kumbare nhasi zvinoita kuti vekunze vasauye kuzotanga mabhizimusi muno, uye hurumende inofanira kuranga vese vakonzera izvi. Chirongwa cheShawasha Center chinotarisirwa kuumba zviuru nezviuru zvemabasa, sezvo pachange paine nzvimbo dzekutengesera zviuru zvishanu. Mushure mezvo pachange paine zvitoro zvidiki zvinosvika zana, kwozoti zvitoro zvihombe zvechikafu, mahofisi, mabhanga pamwe nenzvimbo dze mitambo. Nhengo dzeZANU PF Mumbare dzakatadzisa sangano reBill and Melinda Gates Foundation kuvaka dzimba dzinokosha mamiriyoni mashanu emadhora muna 2012, uye dzimba idzi dzakazovakirwa kudziva resekwa. Mugore rimwero dzakarambidza muzvina bhizimisi vaAlex Mashamanda kuvaka bhizimisi ravo rekutengesa peturu raikosha miriyoni nechidimbu chemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.